mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 15 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi masere nevatatu 383.
Chiripo ndechokuti nyika yedu yakatarisana namatenda akawanda, iyo COVID yatanzwa iyi. Kozoti COVID huru yatakatasana nayo yecorruption huri watakatasana nahwo. Kugomera kwakawanda kuri kuitika vanhu nenyaya yeekonomi isiri kufamba zvakanaka. Nyaya yekupokana, nyaya yekugomera kwevanhu vari kutsvaga kodzero dzavo nezvimwe zvese zvakadaro ndezvinhu zvatinogona kunamatira. Pazuva ranhasi
mutungamiri wenyika unoti zuva ranhasi 15 chikumi izuva rekutsanya nekunamatira Zimbabwe.
Iwo keshi yacho wari kuzoidini. Tiri kufunga kuti pamwe mapurisa akumhanya mumusika wekutengesa nekutenga mari wachishandisa korona iyi kushungurudza vanhu. Saka ndiro dambudziko zhinji ratatarisana naro rekuti panguva ino yelockdown hakuchina rugare. Vanhu vazhinji vane nzara, vari kutambudzika, asi zviri kuitika zvacho hazviratidzi kuti hurumende ichine rudo newagari.
Kushayikwa kwemvura yakachena kwave kupa kuti vanhu munzvimbo dzinogara veruzhinji vaomerwe neupenyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika yose hwasvika pamazana matatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 383. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave makumi mashanu nevana 54. Vanhu vavhenekwa kusvika pari zvino vanoita zviuru zvishanu nemakumi masere ane mazana mana nemakumi matatu nevasere 58,438. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadzika zuva ranhasi 15 chikumi sezuva rekutsanya nekunamatira Zimbabwe mudambudziko recoronavirus. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchikwira. VaMunangagwa vakati vanhu vaite minamato yekukumbira tsitsi norusununguko kubva kuchirwere ichi uye nokutipa hungwaru hwekuchipedza. Masangano evakuru vemakereke, Zimbabwe Heads of Christian Denominations neZimbabwe Council of Churches anoti vaMunangagwa vaifanira kudai vakakumbira vemakereke kuti vatungamire minamato iyi. Mutauriri wemasangano aya uye vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti masangano aya anoziva nokunzwisisa vanhu zvikuru zvekuti vaikwanisa kuronga vanhu neuwandu hwavo mukuti zuva ranhasi ribudirire nenzira inotarisirwa.
Hazvina kuipa vahwande kuti mutungamiri wenyika ati nyika yakatarisana nouremu saka inotsvaka mato. Chero Sauro paakavona nyika yakatarisana nevaFiristia nedzimwe hondo dzakakomberedza, wakakumbira kuna Samueri kuti huya undibetsere tite munamato wenyika. Asi nyaya yaivapo ndeyekuti ndiSamueri waifanira kutungamira munamato. Changa chisina kuipa kuti president vati kumakereke, nyaya ndakatarisana nayo nenyika inorema nditungamirei vomunamato iwo makereke vogara pasi voronga kuti munamato wacho naunoitwa sei
saka vakakanganisei apa
kana mambo akazviitira munamato wake inoita dambudziko rakaitwa naSauro rekuti akati kuna Samuere yati namate akazvitira munamato wake Samuere akati zvino kana munamato wadai unenge washaiwa simba
mutungamiri wenyika aifanirwa kuzvifambisa sei
nyaya yanga achifanira kuitika ndeyekuti mutungamiri wenyika waikumbira kuti machechi amugadzirire munamato wakafanira wenyika nokuti nyika inoburemu hwakawanda nguva ino kuno kutsutsumwa kwakawanda kuno kuchema kwakawanda saka kereke inoziva kuti munamato unofanira kuitwa nguva yakadai unenge wakaita sei saka nenyaya yekuti makereke tangatisimo muurongwa uhu hatinyatsokuziva kuti zvichafamba sei
saka Reverend Mutata imimi semasangano makereke muchazvifambisa sei zvezuva ranhasi kana takatarisa kuudzwa kwakati wanyika kuti vatsanye uyezve vachinamatira nyika
zvatingakurudzira vanhu ndezvekuti vanhu vanoita sokunzwa kwavo kusununguka kwavo kuti vangarishandisa sei zuva iri chiripo ndechokuti nyika yedu yakatarisana namatenda akawanda iyo COVID yatanzwa iyi kozoti COVID huru yatakatarisana nayo yecorruption uori hwatakatarisana nahwo kugomera kwakawanda kuri kuitika vanhu nenyaya yeekonomi isiri kufamba zvakanaka nyaya yekupokana nyaya yekugomera kwevanhu vari kutsvaga kodzero dzavo nezvimwe zvese zvakadaro ndezvinhu zvatinogona kunamatira pazuva ranhasi tinoziva kuti tanga tagara tichitungamirirwa mazuva apfuura aya neevangelical fellowship of zimbabwe muma90 days ekunamata tinongovimba kuti purogiramu iyoyo inongoramba ichiendawo kumberi kunyange nhasi saka ndo maonero atinoita kuti zuva ranhasi richashanda vari kuendavo kupurogiramu iyi yakarongwa tinovimba kuti ikoko vanhu vanongonamata nemweya wokurevesa kuti nyika yedu irapike pazvinhu zvose zvayakatarisana nazvo
avo vange vari mutauriri wemasangano ezvemakereke Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunhare kuHarare neStudio 7 nyanzvi munyaya dzezveutano dzave kuyambiravo kuti kushaikwa kwemvura yakachena uye zvekudya kwave kupa kuti vanhu zvikuru munzvimbo dzinogara veruzhinji vaomerwe neupenyu vana chiremba vanokurudzira vanhu kuti vageze maoko kakawanda nemvura yakachena asi izvi zvave kunetsa nekuti munzvimbo dzakaita seHarare neBulawayo vanhu vave kurwara nekunwa mvura ine tsvina mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaPrecious Shumba vanotungamira rimwe sangano revagari reHarare Residence Trust.
Vagari vazhinji vari kutambura mumagariro avo munzvimbo dzinogara veruzhinji. Vanhu vari kutambudzika nekushayikwa kwemvura. Marara avo haasiri kutakurwa nenguva. Nzvimbo zhinji dzinenge dzakasiiwa dziya munharaunda. Ndimo muri kuraswa marara nevanhu. Panyaya yekorona yeCOVID-19 ichinzwa mareports ari kuuya newagari tiri kudzwa kuti nyaya yesocial nephysical distancing haikwanisi kuti iitike
kose izvi zvisiri kukwanisika izvo zvirizvo zviri kukurudzirwa nehurumende uye sangano reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization
ngekuti vanhu vazhinji wari kutsvaga kurarama saka vanhu wari kungofamba wasina kupfeka mamaski vanhu wasinga tsaurani vanhu wari kunge wakaungana asi dambudziko guru riri kutarisana nevagari kunyanya svondo radareka iri nderekuti vanhu wari kuti mapurisa nemasoja washayiwa rudo nevanhu wari kushungurudza vanhu vanofamba nemotokari wanofamba netsoka zvakanyanyisa munguva yemangwanani nenguva yekuti vanhu varizvo vari kufambirawo mudhorobha.
Kana muchipomera mauto aya nemapurisa mhosva yekushungurudza vanhu, vanenge vachivaita sei chaizvo vashumba?
Vanhu vanogariswa pasi pane zuva, pane mhepo. Vanhu vanopiwa mhosva yekufamba vasina kupfeka mamaski mumotokari dzavo. Vanodriviswa kuenda kucharge office kundobhadhariswa mari inodarika $500 kunzi hauna kupfeka mamaski uri mumota mako. Asi tichiteerera weutano vanoti aiwa, maski haifaniri kupfekwa nemutoo iwoyo. Zvinoratidza kuti mapurisa nemasoja havasi kunzwisisa danho rakatorwa nehurumende panyaya yekupfekwa kwemamaski. Saka vanhu vakuona sekuti mapurisa nemasoja atori pafundraising iya yakamboitwa mugore makore maire adarika muna 2017 panguva yaWamugabe, kuti mapurisa akange awe mhandu dzewanhu. Ndopa stage patinenge tasvika pamazuva mashoma adarika kuti masoja nemapurisa vari kushungurudza vanhu vachingoda mari, vanhu vachisungwa vachisiyiwa, vanhu vachiendeswa kucharge office uko vanonoswerera variko kuti vabhadhare mari.
Ko iwo mapurisa anogoendesa vanhu kucharge office sei vashumba? Ko vanhu vanodi kungobhadhara nemari yeswipe ka sezvinongotarisirwawo kuti zvinge zvichiitika munguva ino?
Mapurisa anoti haadi kuti vanhu vaite swipe, haadi kuti vanhu vashandise eco cash, vari kuda cash. Iyo cash yacho vanenge vachimboida yei? Mutemo wenyika uchibvumidza kuti vanhu vanogwanisa kubhadhara mafaini acho nemaswipe vanokwanisa kubhadhara nemaeco cash. Iwo cash yacho vari kuzoidini? Tiri kufunga kuti pamwe mapurisa akumhanya mumusika wekutengesa nekutenga mari vachishandisa korona iyi kushungurudza vanhu. Saka ndiro dambudziko zhinji ratatarisana naro rekuti panguva ino yelockdown hakuchina rugare. Vanhu vazhinji vane nzara, vari kutambudzika. Asi zviri kuitika zvacho hazviratidzi kuti hurumende ichine rudo newagari.
Precious Shumba vanotungamira sangano reHarare Residents Trust vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zvuru mazana maviri nemakumi matatu nevaviri 232,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vadarika zvikuru zvitanhatu nemazana maviri nemakumi mana nemana 6,244. Vapora vanodarika zvikuru zana nematanhatu 106,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni manomwe nezvikuru zvisere 7.8 million. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matatu 430,000. Vapora vachidarika mamiriyoni matatu nezviuru zvinomwe 3.7 million. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlive.com inoti Delish Nguwaya, uyo anonzi ishamwari pachwo kumuri yekwaEmerson Mnangagwa, vachamiswa mberi kwedare nhasi mufuro pavanotarisirwa kukumbira mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vanguva ya vanonzi ndivo mumiriri muZimbabwe wekambani inonzi Drugs Consult, iyo inonzi yakapiwa mari inoita mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti itengesere hurumende yeZimbabwe zvinoshandiswa nevashandi mukuzvidzivirira kubva kucoronavirus. Na asi kwekare madzimai matatu AMDC Alliance muzvare Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri na Netsai Marowa avo vari mutirongo kuchikurubi. Vacha miso avo mberi kwedare redzimhosva kuti vakumbire kupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mukronikon mune nyaya inoti kudzidziswa kwevana vechikoro vachiterera maredio kuchitangidza nhasi. Hurumende inokurudzira vabereki kuti vabatsire vana vavo mazuva ano vachidzidza vari pamba. Mudaily News vanoshandira hurumende vanoti vari kuda musangano nehurumende kuti vaite hurukuro pamusoro pemihoro yavo. Ya venguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yenyu muri Zimbabwe ine ndiri pa job backup. Ndichida kunzwisisa panyaya yekuti zvoni vanhu vari kunounganidzwa ku quarantine. Ko zvazviri zvazvaka zviri sei kuti munhu atestwe before asati akutokwira basi racho rokuenda kunoiswa ku quarantine. Since vanhu vacho vari kunounganidzwa vaunganidzwa futi chirwere chacho chobva chawedzera vanhu vacho vabva vabatwa ne corona ivo vanga vabva vasina. Saka zvanga zviri sei kuti vanhu voenda ku embassy vonotestwa wodzokera kumba kwake akamirira ma results ake. Panobuda ma results ake onza a qualified kuenda kumba. Then vanhu vorega kunounganidzwa vakawanda vanhu vongobva kuno vachienda kudzimba dzavo kuZimbabwe. Nekuti zvakaoma vedu wee kuti unobva kuno kusina chirwere chacho wosvika womounganidzwa futi maunganidzwa futi wobva wazonzwa nechirwere checoronavirus. Saka zvanga zviri sei kuti kuembassy kwacho ikoko kutesterwe vanhu. Vanhu vacho vobva kuno kuvatori already vakatotestwa vongosvika zvavo vachienda kumisha yavo.
Soro ipamusoro ipamusoro istudio 7 maswera seiko tiri pano zvedu pamutare apa. Tatoshamiswawo zvino kunzwa President ED vachitaura ivo vachiti musi wa 15 June vadeclare kuti ive national prayer. Munotozivawo kunamata. Tiri kutoshamiswa zvekuti ko hurumende yakaisonaka zvakadai yavaiti hurumende yangu yakanaka ini kana kudenga chaiko hakuna yakanaka zvakadai. Ko hurumende yakanaka kufura yokudenga yava kuda kukumbira futi hurumende yakashata yokudenga kuti ivabvisire COVID-19. Inzwai kamukuru, tangai matendeuka imi first kuti Mwari vapindure. Kana musina kutendeuka kubva mumashoko enyu amakataura muchisora hurumende yokudenga muchiisa yenyu pamberi, kunyangwe mukafasta mukaita sei hapana chinobuda. Tangai matendeuka, mukumbire regerero kuna Mwari, mukumbira regerero kuvanhu nezvamakaitira zvizhinji zvamakatadza imi zvizhinji zvamunoita. Saka ameno kuti zvimwe Mwari vachatambirawo preya yacho pamwe vachakunzwira inyasha. Asi isu nokuverenga magwaro nezvatinoziva dai matanga matendeuka ini pachenyu sezvakaita mambo uya. Mambo uya wakapfeka masaga navanhu vake nezvipfuwo zvese zvikasweriswa mumatanga. Iye President chaiye ukapfeka masaga ukanozviumburudza mudota. Zvino imi muri kuramba muriko kustate house kwenyu mwakaisa masikafu makarova masmarts moti hanzizoni ngatinamatei. Hamusati moda kuti COVID ipere. Hamusati makutendeuka. Muchiri kutamba. Kana moda kutendeuka, zvininipisei bvai padenga pamura apo muzviumburudze pasi chaipo. Mudzike pamura apo muzviumburudze pasi mukumbire kuna Mwari. Ndo mafungiro angu ini. Nokuti makagara mazviti hurumende yenyu yakaisonaka. Kana kudenga chaiko hakuna yakanaka zvakadini. Makazvitaura imi Mr. President nemuromo wenyu.
Magadi hanyu vashamarari veStudio 7. Ndoda kungotaurawo mashoko angu mashomanana ekuti vakomana avo vari kupedza havo nguva yavo. Ameno pamwe vari kupihwawo mari yekuti vambofanhawo kurarama nayo pari zvino neZANU-PF. Nyaya iripo ndeyekudai izvi. Hatichombodi mumwe munhu muZimbabwe anoita purezidendi kunze kwaChamisa. VaChamisa ndo purezidendi wedu, ndo purezidendi wevanhu, ndiye akasarudzwa naMwari. Ngavangofunga vega kuti wai vanhu vese vakanokunouwandu hunoda aChamisa wai vachida shamisa. Azisi zvega ngavango funga. Kana vari vanhu vanonamata ngavapugame vanamate vabvunze Mwari kuti chii chiri kuitika. Kuti vanhu vade chamisa akaiswa naMwari. Zvinhu zvese chigaro chinoiswa munhu anoiswa naMwari. Kwete zvakaita vamunangagwa. Zvokutora masimba kuna vachamisa. Vamunangagwa vanakiswa naMwari. Ndosaka zvinhu zvichinetsa muZimbabwe. Ini ndiri kuno kuBotswana handitaure zita rangu. Asi chandinoziva ndechekuti munhu wese ari kunze ari diaspora. Vanhu vazhinji vanoda chamisa. Kuzoti vari kuZimbabwe ikoko nhamba zhinji ndoinoda chamisa. Kureva kuti chamisa ndiwe purezidhendi wedu. Ndapedza nemi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kuurawa kwaGeorge Floyd mudunhu reMinnesota mwedzi wapfuura, vanhu vakapinda mumigwagwa vachiratidzira kusafara kwavo nekuurawa nemapurisa echichena kweumwe zvemunhu wechitema. Maguta mazhinji akavona vanhu mumigwagwa, izvo zvakatangawo kuitika mune maguta mazhinji mhiri kwemakungwa. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vaishora nekutuka vanoratidzira vakasvika pakuunza mauto kuti azobudisa vanhu mumigwagwa yeWashington DC. Izvi hazvina kufadza meya weguta iri muzvare Muriel Bowser, uyo akachinja zita reumwe mugwagwa unonanga pamuzinda weWhite House kuti unzi Black Lives Matter. Pamwe chete nekunyora mashoko aya mumugwagwa uyu, izvo zvinonzi zvinoonekwa nevari muchadenga. Tabvunza mugari weMuWashington DC Dr. Roderick Machekano kuti vatiudze pamusoro pameya Muriel Bowser.
Amai Muriel Bowser ndivo mutungamiriri weWashington DC, uyo ano watinoti meya. And Washington DC sezvo isiri state, inova yakazvimiririra yoga, saka tingatoti ndivo mukuru mukuru wenzvimbo yeWashington DC. Saka mai Muriel Bowser ndeve Democratic Party, vakaelektwa nemaDemocrats. Uye tichitarisana nenyaya iripo mazuva anoyi, tinoona varivo vanga vachimiramira kutsigira nyaya yakaitika yemukomana akaurayiwa kuMinnesota.
Takaona kuti vanga vasinganyatsowirirana nomutungamiri wenyika vaTrump vakanga vachida kupinza mauto muWashington DC vakanetsana.
Hungu zvakaitika ndezvekuti mukuratidzira kwaiita vanhu takanga zvizhinji zvacho taingozviona pamaTV kuti vanhu vanga vachiratidzira nenyaya yokutsutsumwa kwavanga vachiita nekuita kunoita mapurisa. Zvino vachiratidzira kudaro vazhinji vacho vakanoungana pamberi peWhite House pane park iripo kwavaiungana vachiratidzira. Saka vaTrump nokusava vanonge vainge vachitsigira kuti izvo zvanga zvaitwa nemapurisa ekuMinnesota zvanga zvakaipa, ndofunga zvinova zvinhu zvakavagodora. Saka vaida ivo kuti vaparadzire, vadzinge vanhu mukuratidzira kwavaiita vachishandisa mauto, zvinova zvisingaenderani nemutemo wenyika. America haitendedzi kuti mauto anga achingoshandiswa kunyanya muvagari vemuno muAmerica. Saka amai Bowser vakange vachiramba vachiti izvo aiwa izvo hazviindirani nemumbiro remutemo weAmerica.
Pane zvavakaita here nenyaya iyi?
Vane zvinhu zvakati wandei zvavakaita. Chekutanga vakanyora vaTrump vakanga vaunza mauto National Guard vachiatora kubva kune mamwe mastate. Mai Bowser vakanyora tsamba kuna vaTrump vachivakumbira ivo kuti vabvise mauto mudunhu reWashington DC, nokuti although vaTrump vari mukuru wenyika, kana tichitarisa zvinoitika muWashington DC, mukuru ndibai Bowser. Saka vakanyorera vaTrump tsamba vachiti buritsai mauto avo, vachiratidzawo utsigiri hwavanga vainahwo kuvanhu vanga vachiratidzira. Kune bato rinonziro reBlack Lives Matter, avo vanomiririra vanhu veganda rechitema muno muAmerica. Saka mai Bowser vakanyora ivo mustreet inoenda kunogara vaTrump, vakanyora road yose vakanyora kune yellow kuti Black Lives Matter, vachibva vatochinja nezita reroad iyoyo vakabva itumidza ivo zita rokuti Black Lives Matter, vachiratidzira kuti izvo hurumende inofanirwa kuti itarise mabatirwo anoitwa vanhu vatema kunyanya nemapurisa.
Kana makatarisa Mayor Bowser, munoona sokuti vane hwamangwana hwakajeka here?
Ndinoona sokuti mai Bowser upenyu hwavo mubato remadhemokrats huchatonyanya kusunukira, nokuti varatidza ivo kuti mudzimai akasimba asingachichidzirwi, mudzimai anotsigira rusununguko rwevanhu. Ndinoona sokuti vanenge vachitobudikira kuva vanova mumwe wevatungamiriri wemadhemokrats upenyu hwavo musangano iri. Ndinoona sokuti hwakajeka chaizvo.
Avo vange vari Dr. Roderick Machekano vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Kanonakidza zvikuru kanobva kuna James Shimombe Jemedza. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabata nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi masere nevatatu 383. Kushayikwa kwemvura yakachena kwave kupa kuti vanhu munzvimbo dzinogara veruzhinji vaomerwe neupenyu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.